Sangano rechitungwe zvacommunity development network rinotirakwana zvakakodzera kuti vechidiki vanyorese kuvhota mutariro dzemuna 2023 richito vechidiki ndo vachiri kutarisira zvakawanda muupenyu saka vanofanira kusarudza kuti ramangwana ravo richange rakamira sei kuburikidza nekuvhotera utungamiriri hwavanoda mutsarudzo idzi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaadmaya mutize vanoti vakaona kuti vechidiki vazhinji vanotevera zvikuru mumhanzi yemusambo wezim dhanso vakaona zvakakodzera kuti vashandise musambo uyu kuvakurudzira kuti vanyorese mazita avo kuti vagokwanisa kuvhota mutsarudzo dziri kuuya vamutize vanoti pari zvino vakatoburitsa damba refu rine nziyo gumi dziri kukurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vanonyoresa sevavhoti
nerira pese panenge pakaungana vanhu kana mumafoni chaivo mazuva ano nevamwe vafamba vachakuro kuti maredhiyoti kwavo mastriti saka shoko rinobva ratenderera zvakanaka
vamutize vanotiwo chimwe chakaita kuti vashandise mimhanzi inyaya yekuti vanhu vazhinji havadi kubuda pachena kuti vanoita zvematongerwo enyika saka nokudaro vanoti mimhanzi inosvitsa shoko ravo muchinyararire kuvanhu vakawanda
vanhu vane kutya mucommunity havadi kuonekwa vachipindira munyaya dzematongerwo enyika nekuti vanotya kuti pamberi apa pamwe zvinozoenda nepamwe chikadzoka chiya chegore ra2008 saka takaona amwe maartisti achakatoaproach akatotyawo kutosenza nezvo asi vamwe vazhinji vari vedu kunyanya pavakazoona vamwe vaimba vatoonawo chi tumasenzi twavo vakutoona kuti mimhanzi yavo nebasa ravo rikuenda kumberi
vamwe vaimbi vari muchirongwa ichi vanosanganisira Nometa Mandaza uyo anozivikanwa mumusambo wezim dhanso nezita rekuti Lady Sky Lady Sky anoti vaimbi vechisikana vari kusanganawo nematambudziko ekushungurudzwa nevechidiki vanoshandisa zvinodhaka panguva yavanenge vachipfikisa mimhanzi yavo yekukurudzira vechidiki kuti vavhote
matambudziko atiri kusangana nawo gender discrimination vakadzi mumhaa kuti tinge tichirekodha mune makazara varume vamwe vanenge vachiita zvemutoriro vanenge vachitengesa mutoriro saka kunge tinge tichishanda usiku sevakadzi hazvizoti hazvisi kuona zvichitifambira zvakanaka
mumwe muimbi Jairos Makoni uyo anoshanda zvakare semutsikisi wemimhanzi anoti denda recovid-19 riri kuvatadzisa sevaimbi kuimba pajekerere vachikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota
I think isusu semaartist especially as upcoming artist tisati tave established more industry zvakanyanya tikwanisa tichivhiringidzwa nelockdown iriko since hatikwanisa kuperforma malive shows anoita kuti tiwanewo mari semaupcoming artist hatisati tasainiwa kune even any brand rekuti for example japreza will be representing ambassador wenyaradzo anenge ane mari dzaanenge achipiwa whether corona iriko kana kuti hakuna but isusu semaupcoming tikwanisa zvinhu zvichinetsa zvekuti kanganisa kuti pamusic yedu because tada unopinda mstreet kuti titsvagoti mari tiro kuti tirarame since music yedu yambomira on hold saka zvinhu zvakatiomera zvisingaiti
kunyange hazvo vaimbi ava vari kuitawo pavanogona napo kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota munyori muprovhinsi yeharare muboka revechidiki mdc alliance vadanford ngadziore vanoti zimbabwe electoral commission yakavhara nzvimbo dzakawanda dzinonyoreswa kuvhota
3 months apera ivo vakavhara vet office yairejistawo kuvhota pacity house mucbd munhu wese apinda mutown aida kurejista kuvhota because munhu iyeye ane nzara haana chokudya haana chokufambisa because mazupu hakuna zvakare nhasi uno ushendo rino ndobva vavhara futi another office iri kumbare kuri members house inova mbare inova iyo futi another crowded area yekuti maresidents vari easy kufamba because vanoenda kumbare kuzohodha kukwira mabhazi kuita zvo zvakasiyana siyana kune mabasa avo emaoko so tikati taita dambudziko hombe rekuti izvo zeki nezanupf vaita kona izvi kuti vaite delay process registration
vangadzore vanoti vachatora matanho akakura kwazvo kuti zeki inyorese vanhu sevavhoti
but tiri kuti toita assembly hatiendi kumatare seyouth we believe in engaging so tichaengeja zvikuru nezeki kuti vanzwisise kuti izvo masenda iwaya anofanira kuti avhurwe zvakare tichaengeja futi kuti vavhure mamwe masenda kumadistrict kumabuku kuepuete Harare South kwese kwese headquarters. We need my sender what is all voter.
Mukura no nane zvesarudzo muzek, vauto ile slaigwana, vatisiratumire mibvunzo, asi vanhu vasati vapindura bataenda pamhepo, zeki yakambobudisa mashoko echitiri kushushikana zvikuru, kuti vanhu vazhinji havasikuenda kumahofisi avo kunonyoresa sevavhoti, MDC Alliance, inotiri kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota, izvi tiri kutarisira vanhu mamiriyoni matanhatu kuti vavhotere bato rayo, ukuwo ZANU-PF, iri kutendererawo nenyika yose ichikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota, izvi tiri kutarisirawo kuti ivhoterwe nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo dzemuna 2023. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas, chiri pasi.
Kuti unzi munhu ine